Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi chishanu mbudzi 30/2018. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa voparura urongwa wekuvakwa kweparamende itsva kuMount Hampton nemari iri kubva kuhurumende yeChina. Commission yavakhalema Montlante iri kuongorora kupfuurwa kwevanhu muHarare nemauto musi wa1 yamavhuvhu yotarisirwa kuburitsa gwaro rayo mangwana. Studio 7 yakabatana neMedia Center yoita hurukuro nevagari veBulawayo kuRainbow Hotel nenguva dza5:30 ichipera nenguva dza7:30 manheru ano. Madzimai yakare mara anoti ari kusangana nematambudziko ekutyorerwa kodzero dzavo apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 16 ekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai nevanasikana. Vatyairi vonetsekana nekuwana mafuta ekufambisa dzimotokari kunyangwe hazvo hurumende iri kuti vanhu vasavhunduke havo. Tine hurukuro nemutambi werugby ane mukurumbira Tendai Mutawarira ari kushanya muno muAmerica. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 15460 ne 13860 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9875 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.